vachitaura nestudio 7 vari kumirira bato recc musarudzo idzi vacosten mukuti vati vanotarisira kukunda zvine mutsindo kunyange vakambokanganiswa kutsvaga rutsigiro nemhirizhonga yavanopomera bato rezanupf
saka patari kuongorora tichazokona kuti vanhu vedu zveshuwa-shuwa vacharamba zano mangwana tinofanira kukunda zanupf yakatira zvese zvakaifungidzira zvinofanira kukanganisa vanhu kuti vasavhote zvakanaka but kuona kwedu vanhu vanenge vari determined kuti vachishandura mararamiro avo despite nyaya dzeviolence despite nyaya dzevote buying tinotarisa zvofanira kuitira zvakanaka hatisi vaya vanokomborena stereki wezi vanhu takavadzidzisa kuti aiwa vanhu vanozvisunungura voga saka mangwana tinofanira kukunda
vamuguti avo vakamboita nhengo yeparamende munzvimbo iyi mugore ra2008 vachiri kumdc vanopomerawo zanupf mhosva yekushandisa madzishe pamwe nechikafu mukukwezva vatsigiri asi vanoti izvi hazvivatadzisi kukunda nekuti vanhu vanoita nebato riripo iri vatsigiri veccc vashanu vanonzi vakarohwa zvakaipitisa musi wechipiri uye mutungamiri webato iri vanelson chamisa vakambovharirwa kuti vasaite musangano nevatsigiri vavo asi vakazokwanisa kuita musangano uyu kunyange havo vakazongotaura nevatsigiri vashoma vakazovakumbira kuti vauye neuwandu hwavo kuzovhota vachitsigira nhengo yavo vamuguti mangwana kuti vapedze udzvinyiriri hwavanoti huri kuitwa nezanupf
vanga vakandivharidzira vasingadi kundiuye kuno asi ndinotenda mwari ndinotenda imi nerudo saka ndinokutendai kuno kukabiuzi iramutembo ndinokutendai pa1 nepa2 ngatibudei neuwandu hwedu tonovhota voti hatisi kuvhotera munhu voti iyi tiri kuvhotera tsinga dzemigwagwa voti iyi tiri kuvhotera tsinga dzemvura voti iyi tiri kuvhotera tsinga dzemagetsi voti iyi tiri kuvhotera tsinga dzemufaro voti iyi tiri kuvhotera tsinga dzeshanduko
asi vebato rezanupf vanoramba kuti vakakonzera mhirizhonga iri kutaurwa neccc iyi vachipomera bato rinopikisa iri mhosva yekundoita mhirizhonga kumadzishe nekuti vanotsigira bato rinotonga vari kumirira zanupf musarudzo iyi vaspenza chuma varamba kutipa tarisiro yavo musarudzo dzamangwana idzi vachiti havadyidzani nestudio 7
Studio 7, ndishandidzane Studio 7 mwanamai. I'm very sorry, I can't. Ndikwanisotaurane Studio 7.
Asi sazvigaro vezanupf kuMidlands valari mavhima vavimbisa vatsigiri vavo munyika kuti vachakunda mangwana nekuti vakabata basa ravo zvakasimba panguva yekutsvaga rutsigiro.
Zuva ramangwana vachitenda kumavhota. Basa redu takariita, homework yedu takaita, takataura navanhu, vanhu vakativimbisa kuti aiwa tokudzorera ECC yenyu nebamwe nayo.
Vamavhima varamba mashoko ECC yekuti bato ravo riri kuita zvemhirizhonga vachiti bato rinopikisa ragara rinongochema-chema. Izvi zvatsinirwa nemukuru anoona nezvekufambisa kwemashoko muzanupf, vatafadzwa Mugwadi.
Ngavasiyane netsika iyoyo yokuti kana vapara mhosva vakonzeresa mhirizhonga, ivo ndivo vomhanya mberi kune vamapepanhau nevanotepfenyura vachida kutsvaka kunzwirwa tsitsi ivo vachikonzeresa mhirizhonga mumaruwaomo. Maitiro avo iwayo haazoperi zvakanaka.
Asi mutevedzeri wemutauriri weTCCC vaostalos gift siziva vanotimanyepo aya vachiti zanupf yatanga mhirizhonga nyika yose. Mutauriri wezimbabwe electoral commission kana kuti ZEC vajaspa mangwana vati
tongozivisa kuti sarudzo dzegogwe kambiyoni tavarezimbabwe electoral commission takaita zvose zvinodiwa kuadvetaka nokugara ne9 mawards ne53 mapolice station. Environment yachona iri calm, asi tataona iri ndaripoto either nepolice kana nemaofficials edu kuratidza kuti zvakarongeka. Mangwana zvichavhura na7 makuseni tovhara na5 na7 manheru.
Sarudzo iyi iri kuita kutsiva vaimbova nhengo yeparamende valenard chikomba vezanupf avo vakashayika mutsaona yemumugwagwa muna kubvumbi gore rino. Ndakamirira studio 7 kugokwe. Dini Godfrey Mtimba.